Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 27, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chikuru chiri kutaurwa nevamembasa yatus ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha.
Rimwe zvesangano rinomiririra varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya.
Tiri kutarisira kuti izotiite make sure kuti our currency inenge iri stable, tiita make sure kuti izvo exchange yedu inenge iri stable, zvinoitizvo kuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Governor veReserve Bank of Zimbabwe vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka gore rinouya ra2020. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amunotumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni nhengo dzaro dzichienda kubasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange varayiridzi vange vachida kuenda kumabasa havakwanisi nekuti mari yemabhazi hapana. Mari Mwezuro, mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vakaudza Studio 7 kuti havaone varayiridzi vari musangano ravo vachienda kuzvikoro zvavanodzidzisa panovhurwa zvikoro gore rinouya pamusoro penyaya dzemihoro yavo. Atus inotivo ichaita musangano mukuru mwedzi unouya wandira kukurukura zvekuita panovhurwa zvikoro. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Boka raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richange richiita kongresi yayo musi wa9 January munzvimbo yeGweru, iyo kongresi yaimbotarisirwa kuitwa muna December ikazopostponwa.
Musangano uyu ndewei?
Ndopachasungwa zvisungo zvakawanda zvinoenderana nekuti kubva kuvhurwa kwezvikoro tichange tichiita sei. Chikuru chiri kutaurwa nevamembasa yatus ndechekuti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti mari yavari kutambira yavashomanini zvokuti chero vana vavo havachakwanisa kuvaendesa kuzvikoro nenyaya yekuti mari yacho yanyanyodonha asi mapuraizi achiramba achingoita mupengo achienda isu mari yedu ichiramba iri pasi, zvaita kuti tidzikire tuite urombo hwakanyanyisa hunoshungurudza. Saka ndo chisungo chikuru chiripo.
Sevarayiridzi, chii chamunotarisira mugore idzva sezvo hurumende ichitadza kuwirana nemi?
Tichitarisirawo kuti kutanga kwegore zvakare tichange tiinewo matsvagurudzo dzatiroda kuita dzekuona kuvhiringwa kwaitwa nyaya yedzidzo yedu nenyaya yemaustrict measures yava muturi mwoyo, iyo zvaakuoneka kuti zvikoro zviri kuparara, muzvipatara zviri kuparara, asi toda kuti timboitawo tsvakurudzo tichatsoona kuti pakubva pazvatanga education yedu yaparara kusvika papi, tichionawo ndezvipi zvingaitwe kuti education yedu idzokere payanga iri.
Pane chamati maudza hurumende here maererano nenyaya dzenyu dziri kutadza kugadziriswa nehurumende?
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu kuitira kuti vadzidzisi vakwanise kudzokerawo kuzvikoro panovhurwa zvikoro, vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza iyo nenguva yakatikoshera sevarayiridzi.
Mutungamiriri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gavana ve banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vanoti kunyangwa zvigore rino ra 2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra 2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangula vanoti kuti zviitike nyika inofanirwa kunge iine ichigadzira zvinotengeswa kunze kuitira kuti nyika iwane mari yekunze. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra 2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo wenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara ichichema chema kuti iri mumatambudziko airi nhasi nekuda kwezvirango zvainoiti zvakatemerwa nyika. Ngatinzwe Dr. Mangula vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope with 2020 toenda tine rubayo rwekuti zvinhu zvakanaka, tiri kutarisira kuti izotiite make sure kuti our currency inge iri stable, toita make sure kuti exchange rate inge iri stable.
Etingati pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai vari kungochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga?
Dzokutanga jonga sematatoti mazuva ose mari kutinga ine simba kunga tichiproduce zvakawanda munyika. We need to emphasize pa production munyaya 2020. Chipiri chokuti tingatine need of purpose ine social cohesion, nekuti mare simba remare rinoreflecta izvo zvinhu zviri izvozvo. Chekutanga, muri kupozi zvakawanda sei, tirikuzvifidha here kana kuti tirikungotenga zvokuimporta, kana kuti tushaa mwe chete seMuzimbabwe yete, are we showing love? More so this Christmas period. Christmas is about love, is about the family. It's about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving? So let's emphasize on love and discipline, production and confidence. Those things are very important for the country, very important for money. So whilst people look at the only which I am bring, and produce as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper, and we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money? It's so looking at money as a symptom of what is not there.
Takanzwa vemabhanga vachichema kuti mari irimo munyika asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezveupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri is a good issue. You also know yourself. Zimbabwe in a very high informal sector. Between Mare and a formal sector, my bank, in the informal sector, you get trapped, you go, I got to go my bank. So that's what you are saying, Guti. Mare, Guti, read, Mare, the circulation to formalize the informal sector. So for good to increase production. So this is the formal sector. From the formal sector. But if I say circulation, that's what you call economic principles. So what you are saying is that Fanana, I do not do no division. That we are with you. That you don't purpose. You don't purpose make one use it, but the same share division. That's what you are praying for this Christmas.
Avo vanga vari gavana veReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vari parunare ne studios. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zvinoti hazvina kukwanisa kuenda kumusha kunopemberera zororo reKrisimisi pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Vamwe ndivo vanoti vakatadza kuenda kumusha nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Akawanda vataura neStudio 7 vanoti kukundikana kwavo kuenda kumusha kwakaita kuti zuva reKrisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube, nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress, vanoti kuenda kuzororo reKrisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda ku Zimbabwe chiti tukaenda ku Christmas, because time ye Christmas it time yekunge vanhu vachifara nema families avo, vachifara nema parents avo, vachifara vachionana hama neshamwari vakanga vakagumana. But nezviri kuitika ku Zimbabwe zvinoratidza kuti kana munhu achienda ku Christmas unenge unobata vanhu maoko kuti nenhamo, because of the political situation, economic situation iri kufesana nevanhu vari kumusha ku Zimbabwe. So kutoenda ku Zimbabwe panguva inoyo holiday kutonobata vanhu maoko kunge kwadofiwa, nokuti situation iri ku Zimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why ndisina kuenda hangu ku Christmas gore rino, because handidi kuti ndinochemera vanhu nekuona situation yavari kurarama vari iri kungoitiswa nevanhu maone.
VaBarnabas Samuriwo avo vanobva kuwedza vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Shamwari, zvinhu zvakati wandifanike gore rinora risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri, maybe kune vamwe, but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha because ndakaona kuti nozva gore rinora risina kunyatsomira mushe mari yevana vari kuenda kuchikoro. Tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5, vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha, hey, it's expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekuti zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro, nokuti upenyu hwacho hwamazuvano hwatiomei.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha, vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Zvinhu tinoti takatumira magrocery, takatumira chikafu, zvinana mafuta nezvinonyanyoshayika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha kuitira kuti zvitireruke nemari tinenge tichivatumira.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Ina ndakwanisa kuenda Christmas nokuti hama dzangu dzakawanda dziri kunoko, saka ndakaona hangu kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotikari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Nazvina kubira musheve yama tisiri vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai 3 days holiday ine Christmas, but hatina kukwanisa ngetawa renyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu. Even chero ukatumira mari inonzwa chinzi mari yaya yasvika, so yakakatwa katwa chi, so hatinange tichinzwisisawo kuti zvichange zvichifamba sei paChristmas. Saka takasarudza kuti tichidyire Christmas tiri kunoko kuti tichiunganidzawo mari dzemaschool fees kuitira vana muna January, ndozvo takaona senge zvakakosha.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa, asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvino kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta edzimu motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano weBite Bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviri mapepa nau anhasi. Mukroniko mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Vanoti musi weChristmas vanhu vatatu vakafa, vamwe makumi matatu nevashanu vakakuvara mutsaona dzakaitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanoti izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsaona dzepazororo iri pamakumi maviri nevana. NewZimbabwe.com inoti mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uye vari mumiriri wezengeza muparamende vaJacob Skala vakaita tsaona nemotikari yavo nezuro apo vakapinda pakati pemombe mumugwagwa vachiti mabasa evanhu veZANU-PF anoda kuvauraya. NewZimbabwe.com yekare inoti hurumende iri kukurudzira vagai veupfu kuti vanyorese patsva kuitira kuti vaye vakachengeta upfu vahubudise. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei pastudio apa tanonoka wande. Ndokombiro kubvunza kuti pane pakaimbotaurwa zvemapasipoti paya pachitaurwa kunzi ukatora pasipoti uri kunze kwenyika wedzari kuamerica musouth africa kana Botswana nedzimwe nyika painge 318 US. Vanhu vakabuda vachitaura kuti mari yakawandisa kudidi, ndobva pazoita vaipindura vachitaura kuti no, mari yawandisa nekuda kwekuti panonge vachida courier transport ichitakura zvinhu, ndozvaizvoita kuti idhure. Ko, chakunetsa kana ndechekuti kana ukaenda kuZimbabwe kwacho havasi kuchinja kubva pa318 vari kungokuti 318 iyoyo US as long kana uchibva kunze kweZimbabwe chete. Chii chakuitikapo nekuti mari yakasvika pa318 mukabva muzvikonzero zvekuti itransport yazowanda courier transport nechichi? Ko, zvino isizvo zvataita kudhara zvokuti unokwanisa kutumira hama yako, vari kusvika ikoko hama dzaidi vachitaurwa kunzi 318. Iniwo ndatoendawo ikoko futi ndizvo zvimwe chete zvandataurwa kunzi 318, whether wauya wega whether waita sei. Chii chakuitika? Chitsotsika ichi, because ndakanzwa kuchitaura kuti hanzi kana ukaenda kuZimbabwe uchiita wega uchiita iye message i200 bond, asi ukasvika uko hakuna chiri kuchinja, vari kuramba vachingoti 318 US iyoyo. Izvozvizvi ndatonzi ndatoendako ini ndinobva kusouth africa, but ndataurirwa mari yekunzi 4,500 mari iri kunzi equivalent 318 US. Chii chiri kuitika? Ndataa kunzwisisa ipapo, please mutibvunzirewo vanhu ava vekumapasipoti kuti chii chiri kuitika. Chitsotsi here kana kuti chii? Tinyatsonzwisisa zviri kuitika.
Ndotibatei zvangu zvishomashoma zvinotaurwa nevamwaya vedu veZANU-PF vanotaura vachiti echidiki ngavaiti maprojekti vasangode kushanda. Munhu angaite projekti asina kuwana capital here achibva kuchikoro totanga kutaka bhizinesi kake, andandatanga ashanda tagone kuwana capital. Zvavanotaura zvokunokwereta mari achibva kuchikoro haana chibatiso chaanogona kunoisa kubhenga achinoloana mari. Ivi mapropozal anotaura kuti anyorwe anotonetsa, ukainyora nokunanzwana kunyora zvakanaka asi havakuudzi kuti unoinyora sei, vanongoti ndinonyora proposal inonzwisisika. Saka zvinhu zvinotinetse zvinhu zvavanotaura inzira yekungoscreena, vazhinji vachingoti takavhurira munhu wose mukana, asi mukana wacho hausi pamunhu wose, dangwe ari pamunhu wose vaita zvinhu zviri pajekerere. Zvino zvavanotaura hazvigoni kuti munhu atange bhizinesi asina kana kuwana capital. Mwando angaitotaura zvekuti ndakatengesa mota, ndanga atoona capital kudhara, wanozotengesa moto tanga project yako efarming. Saka wakamu tungatanga unotengesa inform here kuchikoro. Saka zvinhu zvavanotaura ka zvinongoratidza kuti vanhu ava vanongoda kuguta kuri kwavo vachibata mayouth kumeso. Ndinotenda hangu.
Makadiniko wahwande? Rakwana zuva riya rataitaura raTamuz, zuva rakwanimirodi. Tiri kuti isu wahwande ravaiwo bhaibheri renyu, mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kuenda pa34, muzive kuti ndiani akaberekwa musi wa25 nhasi. Number 2, ndoda kuti mutorewo bhaibheri renyu muverenge pana Vatongi chapter 3, muverenge vanhu kusvika kwainoguma kwese, muchanzwisisa kuti vana vaIsraeri vakanga vachirasika sei pamberi pamwari uye vachiita sei zvizvavaiita zvaisemesa Jehovha Mwari, vachiraswa kukandwa kure pamusoro pemabasa anonyangadza avaiita. Chechitatu chokupedzesera ndechichi wahwande, tine vanhu vakawanda vamunodaidza apa muchiti vafundisi. Hama dzangu, dzimwe hama zhinji dzinoti imi munoshona wamwe uye munozvidza makereke awamwe hatizvidze makereke hatina watino mhura asi nhau iripo ndeyekuti wese wamunoti wafunde dzine nyunyeni dzinonzi aligned chichichichi makereke ese iwayo haana matemwari anonamata chikara mufananidzo wezvemhuka zvepanyika panapa chikara chakaindojirwa kuti chinamatwe chikonzere wanoobserva Christmas wanoobserva Easter wanoobserva zviro zvakawanda zvine masaramusi zvisina ukama nokunamata mwari izvozvo ndo zvatinoramba kuti musatitaurire zvisina nebasa wachiuya wachiti takarasima wachitaura nemiwo muchito wati vatungamiriri wafundisi vemakereke havasi wafundisi vemakereke asi kuti wakatoshata wanotsigirana nokunamatwa kwezvifananidzo imi kana musingarawi bhaibheri muchiita yekunzwa sezvandinoda kuteera muchiti makakurira padivi mukabatisisa dzidziso dzaana bhala
hai ndoda kungotaurawo panhau yekuti uyu chamisa uyu mbanhu uyu dai arambawo kuto dazviramba zvehurumende yemubatanidzwa izvi zvehurumende yemubatanidzwa idhi kana uchidiko ndino tinotenda chiinda nditaura ndiri kucape town kana kuti ngala
kumadini madini madini ko vachamari studio 7 ndinomhorosa zvikunji iri makurokoto ravai makashinga noupenyu nokuzvibata mupindo mu2020 dazvo zvanhau dzakakura chaizvo ndinomhorosa vekwedu vese vokwagumbo vose ndiri kuvamhorosa nenani zvakanongera gumbo paari ndoti hepi hepi new yei asikanana zvefadzi nejuri zhou arikugara kumbere ngwatenofu ndomhosa zvikuru handi kumutsvaka zvingaiti kana aiverenga wei audio andifonerewo please nditaure nezvikuru wangu ndiudze kuti ya redi for kupinda mugore idzva here ndinofara zvikuru
ndinokwadzisa hama dzangu dziri kurutenga unonzi kulimbigiya namai vangu ari kurutenga kulimbigiya vakamakanyambe vari parutenga palimbigiya apa ndovakwazisa nevamwe vose varipo ndovakwazisa nehama dzangu nevana vangu ndovakwazisa nevari kuno kujoni vana katishere ndovakwazisa kumesina ndovakwazisa nevari Joburg ndovakwazisa hama dzangu dzikaira gwede makadini mose
makadiko wajonga toda kukwazisa vashamwari vese vestudio 7 chitaiwa mweyo nechristmas yakanaka nenyuya yakanaka tiripo zviri pacape town apa nonzi colin dumba toda kukwazisawo timu rangu rese riri kunoku randakarara naro tinotenda chirinda ndozoendawo pacape town ndozokwazisawo pamunyena wangu james dumba naprince dumba ndozoendawo padandi ndokwazisawo mudhara dumba nevamwe vosewo toenda kwadj ukoko tokwazisawo nevamwe vese ndonzi colin dumba pacape town apa zvinhu zvakafamba mushe new year tenditese tita haiwa muve nenew year yakanaka hepi hepi new year
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu koimi munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders razivisa kuti harichaenderera mberi nokuedza kumisa kufararira kwechirwere cheEbola mune rimwe guta muDR Congo nekuti mauto ehurumende akapinda mumakamba munoshandira vana chiremba sezvo izvi zvichipunza chibvumirano chekuti vana chiremba vasave nedivi ravakarerekera munzvimbo dzavari kushanda vari. Mapurisa eHong Kong anodzimura mirishonga nezuro akapinda munzvimbo zhinji dzokutengesera achiedza kumisa kuratidzira akasunga vanhu vakawanda vange vachiratidzira kwemazuva matatu. Nemusi wechitatu vanoratidzira vakavhara migwagwa vakapasa zvitoro zvaifungidzirwa kuti ndezvevanhu vanotsigira hurumende vachipotsera mabhambu epeturo. Iko zvino regai tingotarisa kuti chii chiri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kuti vanhu vakatamba sei zororo rekisimusi uyezve kuti nhasi Boxing Day yakamira sei kunzvimbo dzakasiyana siyana nedzimbo dzakaita mukurumbira mugore rino. Nyasha, matsindikwa vativo vari kuda kunzwa chimbo chapoma dzore achitiye handicheuke.
Hello, Mayadi.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi? Sei muri kudaro? Mabva makumbira imi kuti muda kunzwa poma dzore. Sei mafunga kuti mukumbire chimbo ichi? Ehe, mungatsanangurere imwe nhamo yamakanyanyowana yanga yakaoma iro gore rino ndeipi?
Kuyewa mari, magezi, mvura, masokuti macho hamutopindikia.
Saka nhasi muri kuitsei paBoxing Day kudai?
Takagara hangu mumbeso wangu ndichitogadzira foni yangu kuti ndichazoita nyaya yacho mari yacho iri kunetsa zvingaiti.
Amotaura naGabriel chinoona ari paRustenburg paSouth Africa.
Pakadiko paRustenburg apo?
ParRustenburg pakanaka chose.
Ndechipi chimbo chakakufadza igore ra 2019?
Muyamisesekedze chakarohwa, chakarohwa mambo diterere, vari kuuya nazvo number one kani.
Oh, chii chinokubatai parwiyo rwamambo diterere?
Panyaya yekunzi apa rumbo rwake rwekuti muyamisesekedze apa, eshi.
Ehe.
Zvinoratidza kuti kana vanhu vazhinji kana nguva yokuyasvika vanodaidza nyasha zvakanyanya.
Ehe.
Asi kana iri nguva yokumbonakisa heyi kunyanyisa varume ukaona kana izvo zvamuomera kurwara eshi unonyanyisa kurangarira vana vake.
Ehe.
Asi dai tagara hedu tichirangarira vana vedu tisati tarwara nezvichiendeka. Boxing Day chakachaya, chakatochaya, tinotori pabasa izvozvo, pakatooma.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vekwamaramba kisimusi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rinoti harina chokwadi kuti nhengo dzaro dzichaenda kumabasa panovhurwa zvikoro muna ndira gore rinouya. Gavhena vereserve bank of Zimbabwe Dr John Manguzha vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvichenge zvakanaka gore rinouya ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda bakuvi.